Vatongi, chitsauko chegumi neina. Samusoni akaburuka akaenda kuTimina akandoona ikoko mukadzi muduku wechiFiristia. Akati adzoka, akasvikoti kuna baba namai vake, “Ndaona mukadzi wechiFiristia muTimina. Zvino nditorerei kuti ave mukadzi wangu.” Baba namai vake vakapindura vakati, “Hapana here mukadzi akakodzera pakati pehama dzako kana pakati pavanhu vokwedu vose? Ungaenda here kuvaFiristia vasina kudzingiswa kuti undotora mukadzi?” Asi Samusoni akati kuna baba vake, “Nditorerei, iye ndiye akanaka kwandiri.” Vabereki vake vakanga vasingazivi kuti izvi zvakanga zvichibva kuna Jehovha, akanga achitsvaka mukana wokurwa navaFiristia, nokuti nenguva iyo ndivo vakanga vachitonga vaIsraeri. Samusoni akaburuka akaenda kuTimina pamwe chete nababa vake namai vake. Vakati vasvika kuminda yemizambiringa yeTimina, pakarepo shumba yakauya yakananga kwaari ichiomba. Mweya waJehovha wakauya pamusoro pake nesimba zvokuti akabvambura shumba napakati namaoko ake kunge anobvambura mbudzana. Ipapo akaburuka akandotaura nomukadzi uye aimuda. Mushure menguva yakati kuti paakadzokera kundomuroora, akatsauka kundoona mutumbi weshumba. Mukati macho makanga mune buma renyuchi nouchi, akahubura namaoko ake akadya achifamba. Akati asvika kuvabereki vake, akavapa humwe vakadyawo naivo, asi haana kuvaudza kuti akanga atora uchi mumutumbi weshumba. Zvino baba vake vakaburuka kundoona mukadzi uya, uye Samusoni akaita mutambo ikoko setsika yaitwa nezvikomba. Paakasvika akapiwa shamwari makumi matatu. Samusoni akati kwavari, “Regai ndikutaurirei chirahwe. Kana mukagona kuchidudzira mukati mamazuva manomwe omutambo, ini ndichakupai nguo dzomucheka dzinosvika makumi matatu nehanzu makumi matatu. Kana musingagoni kudzidudzira, imi munofanira kundipa nguo dzomucheka makumi matatu namakumi matatu ehanzu.” Ivo vakati, “Tiudze chirahwe chako, rega tichinzwe.” Akapindura akati, “Kumudyi kwakabuda chokudya, kubva kune chine simba kwakabuda zvinotapira.” Havana kugona kupa mhinduro kwamazuva matatu. Pazuva rechina vakati kumukadzi waSamusoni, “Nyengetedza murume wako kuti atsanangure chirahwe kuti tirege kukupisai mukafa iwe neveimba yababa vako. Munotikoka pano kuzotibira nhai.” Ipapo mukadzi waSamusoni akazviwisira paari achichema akati, “Unondivenga iwe, haundidi chaizvo izvo. Wakapa vanhu vokwangu chirahwe asi hauna kundiudza dudziro yacho.” Akati, “Handina kana kutongochitsanangurira baba vangu kana mai vangu, saka ndingachitsanangura seiko kwauri?” Akachema kwamazuva manomwe ose omutambo, saka akapedzisira amuudza pazuva rechinomwe, nokuti akaramba achingomumanikidza. Iye akabva azotsanangurira vanhu vake chirahwe. Pazuva rechinomwe, zuva risati radoka, varume vomuguta vakati kwaari, “Chiiko chinotapira souchi? Chiiko chine simba seshumba?” Samusoni akati kwavari, “Dai manga musina kurima netsiru rangu, mungadai musina kugona kududzira chirahwe changu.” Ipapo mweya waJehovha wakauya pamusoro pake nesimba, akaburuka akaenda kuAshikeroni akandouraya varume makumi matatu. Akakutunura zvinhu zvavo akapa nguo dzavo kuna avo vakadudzira chirahwe. Akatsamwa kwazvo akaenda kumba kwababa vake, uye mukadzi waSamusoni akapiwa kushamwari yakanga yamuperekedza pasvitsa.